manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ewetulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maniro akanaka vatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare maniro anasi uri musi wesvondo chikunguru 15/2018 makateerera ku studio 7 nevenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndakanzwa mukoma munanga baba ndakuda kubvira neporapshen. Namukoma chiwenga ndikati munodzira naizvo. Zvikati aisa vanhu muofisi anodzira ndikati hakuna mosquito inorapa malaria hakuna.
Mutungamiri weMDCT uye varikumirira mubatanidzo weMDC Alliance musarudzo wemutungamiri wenyika Vanilson Chamisa vanoti vamunangagwa vakwanise kurwisa nyaya dzeuori.
Mutungamiri wezanopiyefu ari kutanga aenda kunoparura zvirongwa zvehurumende achibva kunoparura zvirongwa zvehurumende obva aenda pane rimwe divi akusvetsa kambeni vane yake.
Zimbabwe Election Support Network inoti ZANU-PF iri kushandisa midziyo yehurumende mukutsvaga rutsigiro.
Vanabisi vakanga vari vaminista takuenda kumakampeni vaifamba ari mapenzi avo basi saka hapana chambochinja ichi part of the culture yatagara tinayo in politics yekuti when you are in the office you continue using your official privileges.
Asi vamunyaradzi mangwana vezanupf vanoti zviri kutaurwa izvi ndezvemugodzi matsuro. France yosimudza mukombe weWorld Cup. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT uye vari kumirira mubatanidzwa weMDC Alliance musarudzo wemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa nhasi vaita misangano mukuru kubikita uye mudhorobha remasvingo kumucheke stadium uko kwapindwa nezviuru nezviuru zvevanhu. Kuti tinzwe zvaitika kumasvingo tabata mutoredi wenhau Gandri Maramba.
Vatitaura pamusangano uyu vatamisa vaudza vatsigiri vavo kuti mutungamiriri wenyika Emmerson Mnangagwa vave kufanira kuenda pamudyandigere.
But what's the cost of 75 from Mnangagwa? Hatidi kumuona achiporera basa nanachamisa mayuti enda kupenzi.
Vatamisa avo vakamboratidza kuti vanogona kubuda musarudzo vachipomera ZEC neZANU-PF mhosva yekusabata sarudzo zvakanaka vati vamunangagwa ndivo vangatora mwasarudzo nekuti havana rutsigiro.
ZEC yapinda mumaguza pamubhedha parukukwe neZANU-PF. Tichavamatisa kukuna saka ZEC tazviona kuti their bias zviri kuinsista on. Isu hati boycott the election. Winners cannot boycott. Winners cannot quit. Munangatoti eke ndi Mnangagwa nokuti yakamukatira ndimai. Ndiye angatotaura kuti vamwe tibvumirai. Isu we are going into an election, but we are only going into an election on two conditions. Number one, ballot paper, hatisi kuda ghost ballot.
Vatambisa vati hurumende yava Emmerson Mnangagwa haive nemwedzi minomwe ichikonawo kugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika nekudaro haifaniri kupiwa mumwe mukana.
Dei ari mumwe munhu aizininipisa oita patriotic oita revolutionary oita courageous oti vachamisa nyika yandiremera 7 months ndaremerwa torai muende mberi nenyika.
Vashora hurongwa hwamunangagwa hwekuda kurwisa huori vachiti hazvishandi.
Ndakanzwa mukoma munangagwa pano ndakuda kubvira neporapshen. Namukoma chiwenga ndikati munodzira naizvo. Zvikati aisa vanhu muofisi anodzira ndikati hakuna mosquito inorapa malaria hakuna.
Vanhu vafarawo zvikuru apo vatambisa vati vachabvisa mari yebond note munyika.
Isu tichipinda hatida kutamba nenguva. Toda kurova bondi mangwana mangwana nemanyaradzo magadziro mutiganerwe hatiri kuona kuti bondi
Vashora onyaya mauto ari kupomirwa mhosva yekurova vanhu kumusangano weZANU-PF kubindura avo vaida kubva pamusangano wamunanga kwavhiki rapera.
Tiri parare katinombonakirwa ka. Takasiyana nebezanu. Bezanu munhu anenge achirohwa nemato zvakaona kubindura. Kuzvitikira parare rovera.
Vatsigiri vakawanda veMDC Alliance Masvingo vashingirira kunaiwa nemvura vakamirira vachamisa neuwandu hwavo. Mumwe mutsigiri wavachamisa Muzvare Precious Manyoka vati vanotsigira vachamisa nekuti vane hurongwa hwavari kushambadza nebato ravo hunogona kumutsa upfumi hwenyika vanhu voona mabasa.
Pandiri kufamba ndicherera ndikakombeya mamanifesto andakanzwa sofa ndiona sekuti yake ine chinangwa chekuti tigadzise nyika yedu yakaondomoka kudai.
Mumwe wemutsigiri Muzvare Alai Kambeo vati vane chinyimbo chekuti vachamisa semunhu achiri wechidiki vane simba rekumhanya kudzosera nyika pakanaka.
Meso chamisa ndomuda bhozi munhu wechidiki ane fokazi. Munhu anogona kuzvitungamirira kusvikawo asvikawo paeji rinani.
Sarudzo dziri kuitwa musi wa30 mwedzi uno uye vaongorori vakawanda vakubva kune dzimwe nyika vatove muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 Masvingo ndini Grand Maramba.
Sangano reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN rabudza ongororo inoratidza kuti bato riri kutonga reZANU-PF riri kushandisa midziyo yehurumende zvisizvo mukutsvaga rutsigiro. Tabata sachigaro weZESIN vaAndrew Makoni kuti tinzwe nezveongororo yavo.
Ongororo ratakaita tatumira atinotiwo malong term observers edu muma constituents ese anosvika 210 vane nguva vari munzvimbo dzakasiyana siyana vachiongorora kuti makamira sei, chiri kuitika chinyi, marights evanhu ari kuchengetedzwa here, uyezve ndezvipi zvinyunyuto zvokwanikwa mumacommunities mavari kushanda vari.
Zvii zvimwe zvakakosha zvavari kuona zvamuri kuburitsa mugwaro renyira?
Zvakakosha zvavari kuona iongororo yekuti munharaunda dzavari kushanda vari environment yakamira sei, vanhu vari kuwana mikana yakanaka here, euro yakafanana here yekuti vakwanise kukambena kuna avo vari kuda kuita vamiririri semakanzira kana kuti semaMP uyezve semapresident, kuti vari kuwana mukana wakafanira here mukuita makampeins avo. Uyezve tinokuongorora kuti iyo environment yacho vanhu havasi kushikidzirwa here. Tinoongorora zvakare kuti pane vari kukwikwidza yatingati gender representation yakamira sei, vechidzimai vaona mukana yakafanana here nevarume kuti vaparticipate maelections iwawo. Ndozve zvimwe zvatanga tiri kuongorora izvozvo, ndendo maripoti amwe tiri kureceivawo kubva kumaobservers edu. Takatarisana zvikuru sei nemakampeins ari kuitika aya. Tiri kuongororawo zvakare kuti mapolitical parties ari kuwana mukana yakafanana here yekubuda muminhepfenyuro panenge pachiitwa macampaign rallies, kana kuti yatingati public media iri kufevhera bato rimwe chete here the exclusion of mamwe mapato, kana kuti tiri kupawo equal treatment. So ndozvi mafactors atanga tiri kutarisa iwawo.
Tochimbotarisawo nyaya yekushandiswa kwemidziyo yehurumende nevari kutsvaga rutsigiro avo, makaonawo zvipi muongororo renyu?
Ongororo redu riri kuratidza kuti midziyo yehurumende iri kushandiswa nemamwe mapato zvikuru sei ZANU-PF mumakampeini imomo. Takaongorora takaona kuti nguva zhinji pari kuitwa macampaign rallies ezanu-PF ari kuitwa alongside a national project. Mutungamiri wezanu-PF ari kutanga aenda kunoparura zvirongwa zvehurumende, achibva kunoparura zvirongwa zvehurumende obva aenda pane rimwe divi akuchiita campaign rally yake. Kuenda ikoko vanenge vashandisa mahelicopter, vanenge vashandisa midziyo yakasiyana siyana, uyezve mapurisa nemasoro anenge akatifararira panzvimbo dzakaita saizvozvo. Takatarisawo rallies ari kuitwa nemaopposition political parties, tinongoona kuti vanenge vangori wega, hapana mapurisa aripo, hapana masoja aripo, midziyo yavari kushandisa midziyo yavo. Saka izvozvo zvinopa yandingatini disadvantage kune mamwe mapato. Wamwe tikatarisa izvozvi mutungamiri wenyika anoshandisa helicopter, mutevedzeri wenyika anoshandisa helicopter. Zviri nyore kwavari kuti vakwanise kusvika mune dzimwe nzvimbo dzinogona kuneta kusvikika nechi nemapato amwe aya vari kushandisa motokari kuti vafambe vachiita makambeni zavo. Saka ongororo redu rinoratidza kuti bato rezanopf rinenge rine mukana wakanyanyisa wokushandisa atingati mastate resources, mamwe mapolitical parties vachishandisa zvinobva muhongwe dzavo nguva dzavanenge vachishambadza kana kuti vachikambena.
Sachigaro wezesin vaAndrew Makoni vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabatawo munyori anoona nezvemitemo muZANU-PF vari nhengo yepolitibiro vamunyaradzipo mangwana, tikatanga nekuvabvunza maonero avo panyaya dzavari kupomerwa dzekuti vari kushandisa midziyo yehurumende zvisizvo.
Ndinovapindura ndichiti kana munhu ari president haazosii chikopokopo chaanofamba nacho nokuti apa akuenda kukampeni. Maprivileges of being an anchorman. Vanabiti pavakanga vari maminista taakuenda kumakampeni vaifamba ari mabhenzi avo ebasa. Saka hapana chambochinja. It's part of the culture yataigara tinayo in politics yokuti when you are in the office you continue using your official privileges during an election. And takawirirana patainyora constitution kuti government does not get dissolved before the election. Toramba iripo namaprivileges anenjia maministers anoramba aripo kusvika pane government new one in office. Saka hapana chinofanira kushamisa ipapo.
Ko zvavari kuti dzimwe nguva panopuwa mombe paya panobva paibatanidzwa nemusangano weZANU-PF?
Handisati ndaona mombe dzichipuwa parali. Chandakaona ndechokuti minister of agriculture ari kuita mafunctions ake saminister of agriculture opa mombe inova government program yagara iripo. Kana paine vari kunetseka nokuti minister uyu inhepo yeZANU-PF, that's our constitution ndozvainoita. Minister anobva from a political party. Saka sometimes he may not find the difference so easily. But vari kuita very clear kuti panapa ndiri minister of agriculture, ndiri mupa mombe as a government empowerment program. Zvakangonakanaka chose.
Pane imwewo nyaya yataurwa nhasi navachamisa vari kumasvingo uko kuti avaone komiti yakaumbwa navamunangagwa yekuti irwise uori iri muhofisi mavo ichishanda. Munoona senyaya iyoyi?
Vamunangagwa vachitoti vatore bandiko rokurwisa uroyi uori hupinde muhofisi mavo vakatoitira kuti komiti iyoyo iwane simba guru kudarika painenge yakamira yoga. Asi dzinozvidzana. Anti-Corruption Commission ichange ichizvidzana namainvestigators anenge ari pasi peofisi yapresident kuti iwane simba rokusatya kurwisa uori. Ndozvavakatozviitira ende chinhu chakanaka ichocho.
Ko tombotaurawo panyaya yekutsvaga rutsigiro, muri kufara here nezviri kuitwa kusvika pari zvino zvekuti munotarisira kukunda zvine mutsindo?
ZANU-PF yakatohwina. Payakangounza new dispensation ndopakapera game. Yakatohwina kudhara, saka basa riri kufamba. Taitori mundima avanokupidzana nesu vari kuita chirango chakanyorwa muconstitution kuti kunofanira kuita maelections. Akahwina anotozikanwa. Vamunangagwa neZANU-PF vari kurova clear majority.
Munyori anoona nezvemutemo muZANU-PF vamunyaradzipo mangwana vari parunare kumasvingo. Iko zvino tochimboenda kuna Evans Zininga achitimba chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai muri yeZimbabwe ndokuchingamidzai kuchirongwa chevechidiki chesvondo rega rega chatinokurukura nevechidiki vari kusimudza mureza weZimbabwe vachiita zvakasiyana siyana vari kwavari. Ini ndini Evans Zininga ndiri kuWashington DC. Nasi taita rombo rakanaka, tawana mukana wekukurukura na muzvare Charlene Chekenya vesangano reStand Foundation vanorwira kodzero dzemwanasikana avo vakashanya kuAmerica kumusangano weHuman Rights Summit for Youth uri kuitwa neUnited Nations kuUN Headquarters muNew York muno muAmerica. Vanzvadzi, mungatiudze here kuti sei muri kuAmerica?
Ndakauya kuno kuAmerica nepurogiramu inonzi Youth for Human Rights, iyo yanga ine musangano kuUnited Nations Headquarters wekumiririra kodzero dzevanhu pasi rose.
imimi mangang makau ya muri ani tukunza kuti mune sangano renyu ramuno manya naro ku Zimbabwe Stand Foundation vatereri vangangode kunzwisisa kuti muri kusangana papi ne Stand Foundation.
Inini ndiri mutungamiriri we organization inonzi Stand Foundation Trust. Organization ii inomirira kodzero dzevanasikana nevanhukadzi. Tinomirira kodzero dzavo muchikoro, tinomirira kodzero dzavo munyaya dzeeconomic empowerment, tinomirira kodzero dzavo mune ma issue ano affecta society, ma social issues.
Izvi makazvitanga rini izvi?
Ndane makore mana ndichizviita izvi.
Muchizvitanga chakakusundai kuti mufunge kuti vanasikana vanoda kurwirwa kodzero dzavo chii?
Ndiri student yekuChinoyi University. Pane zvakawanda zvandaiona zvaiitika kune vanasikana. Vamwe vaitadza kupedza chikoro chavo nokuti vari kushaya mari. Vamwe vaipedzeserawo vakutsvagawo nzira. Zisina kunaka kuti vangopedzesa chikoro chavo kana kuona chikafu chaicho. Saka unoona kuti zvoni izvi zvinhu zvaiaffecta vanasikana zvakanyanya stereki. Nekufambawo kwanenge ndichitoone kuonawo zvinhu zvanenge ndichionawo, ndaiona kuti kodzero dzevanasikana hadzina kunatsoti tsarukanei. Ndosaka ndakatanga organization iyi.
Saka kubva pamakatanga kusvika pari zvino mungati sangano renyu rakura zvakadini muZimbabwe?
Sangano iri rati kureita famba tapatina ne maorganization makuru muZimbabwe. Tafamba kunzvimbo dzakasiyana siyana, tikasvika masvingo, tikasvika Mutare, tikasvika Gweru, tikafamba Harare yese, dzimwe nzvimbo dzeHarare tichiita atinoti madialogue ekudiscussa women and girls issues zvinenge zvichiva affecta mucommunity. Izvi tichiita nevakuru vemuhurumende nemaorganization anoshandawo mumacommunities aya kuti tione kuti vanasikana tinovabatsira sei.
Saka kuno kwamauya kuNew York kumusangano wevechidiki wamatsitsanangurira nezvavo uyu, chamuri kutarisira kudzokera nacho kumusha chii?
Sangano iri rehuman rights, kodzero dzevanhu, richandibatsira zvizhinji kuti ndikwanise kudistributa information yemahuman rights kuti munhu wese anofanira kunge achiziva mahuman rights ake kuti vakuru vemakambani, pane nyaya mazuva ano dzinoitika stereki dzeinonzi sexual harassment muzvikoro kana kuti mumabasa. Saka sangano iri rakatipa mahuman rights package ekuti tinokwanisa kunodzidzisa vanhu vari mumabasa, vari mumazvikoro, mirirano nekodzero dzevanhu.
Aiwa, ndokutendai zvikuru. Takatobatana nemi zvakare mune zvimwe zvikamu zvinotevera.
Maita basa vateriri nekuteerera, tinoonana zvakare.
Muri yeZimbabwe, ndokutendai nekunge mange muinesu muchirongwa chisvondo rino chevechidiki. Matanga tichikurukura namuzare Shalin Chekenya veStand Foundation inorwira kodzero dzemwanasikana. Tosangana zvakare svondo rinouya ndichiuyazve nechimwe chirongwa. Anokuonekai nemufaro, ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Tinotenda zvikuru Evans.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 7270 ne 13630 shortwave, uye na 7 p.m. mazuva ose pamasaisai anoti 909 a.m. 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 am 4930 6040 ne 15460 pa shortwave. Pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngati kurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 p.m. kusvika 5 p.m. musi wechishanu kubva na 4:45 p.m. kusvika na 5:15 p.m. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Iko zvino tochienda kuchirongwa chezvitendero chatiri kupakurirwa nhasi naPraxidis Jeremiah.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unodiva simba.
Yesu simba rangu,
simba rangu.
Tofugamchirai pachirongwa chedu apo tinokurukura nezvechitendero cheChristu pano paStudio 7. Harikoko gamchira hindi Praxidis Jeremiah. Nasi uno mchirongwa, ndina mfundisi Sam. Tinoku gamchira ipa chirongwa chedu munga kwa zisava tere.
Masita, ininde kwa Sam nusiele, tinoku gamchira nesara jesu.
Inimi muri kuno miri kwe makungwa ku Canada. Makau ya rini, uye nechinangwa chedu.
Ku Canada ndakazo pinda 2005. Ndaba kumbakume ndichi enda ku England kunoita mfundisi wechechi iri ku Norwich. Kubandazo bano ku Norwich kubandaenda ku America. Vananoshanda ni Mission Organization of New Jerusalem. Kubandazo baipo kundakuya kuno ku Canada 2005.
Makafundira chifundisi muchiri ku Zimbabwe kana kuti mauya ku England?
Ndakafundira chifundisi ndiri ku Zimbabwe. Nzimbo inaitwa iyo Chavez, Gwanda, very small Bible school. Ndakaita chikoro changu ikoko 3 years, but my internship ye yangu ndakatumirwa ku America 1994, iri part of my course.
Kuno ku Canada mune mhuri yenyu?
Ehe, adzimai vangu Tarora nakwemakura anoita iwo makumi maviri nevana vatatu, mumwe ane gumi nemasere, mumwe ane gumi nematanhatu, mumwe ane gumi namaviri.
Munombosanganira here pamwe chete neve kuZimbabwe vanobva kumakereke muno muAmerica nekuCanada ikoko?
Pane masangano akati andinowirana nawo. Pane rimwe ratinoti Building for the Future ratakasangana mazuva apfuura aya eKansas, tasangana kwemakore mashanu tichisangana. Kwete rimwe group randinehukama naro handisati ndakwanisa kuenda musangano rinonzi CFI.
Munozvona zvakakosha here kuti munge muchisangana semaZimbabwe muri kure nekumusha kudai?
Zvakakosha. Zvakakoshera pakuti zvinokurangaridza zvobatsira vana yatinoti heritage, zvobatsira vana kuti vazive kwatichabva, zvichiisa kuti vave nerukuzvekenhuzemuge pavanobva.
Saka tasvika pachikamu chatinotarisira kuti munge muchitipa shoko.
Pane vhesi riri ku bata mwoyo mangu kwenguva yakati zvinowanikwa kune vaTesaronika wokutanga 2:8. Pauro paanonyora achiti nokuda kwokurudo rwatinarwo kwamuri hatina kungogoverana nemi shoko bedzi, asi takagoverana nemi upenyu hwedu. Zvandiri kukurudzirwa neshoko iroro ndezvokuti vhangeri ratinoparidza ashoko ratinoparidza harisi shoko ratinorongoparidzwa papurupiti bedzi, asi upenyu hwatinogoverana nevanhu. Saka tinofanira kupfuura pakungotaura chete pakutaura mavhesi, asi upenyu hwedu, maitiro edu, mafambiro zvibatirane nekutaura nevhangeri ratiri kuparidza. Pauro anonyora achiti iye handina kungouya ndichingoparidza bedzi namazwi, asi upenyu hwangu ndakagoverana nemi. Ukata Kristu Jesu unoita zvimwe chete zvokuti ndakauya pano kuti ndikudzoredzanisei kuna Baba, asi ndakakupaiwo oso upenyu hwangu kuti ndakakufirai pamuchinjikwa. Uye ndinokurudzirawo vamwe vari kunzwa kuti kunamata kwedu ngakupfuure pamazwi, asi kuve neukama nemararamiro edu, madiro atinoita vanhu, mayemuriro atinoita vanhu, kunyange pakutsiura tivatsiure nerudo, nokuti tiri kugoverana navo upenyu hwedu.
Mutipendera nemunamata.
Mwari, tinokutendai, tinokuvongai nenyasha, tinokuvongai nerudo rwenyu runoramba ruchitikurudzira mukati meupenyu kwese kwese kwatiri. Tonamata Mwari, tibatsirei tirarame upenyu hunokufadzai. Mazwi edu akufadzei. maitiro ida kufadzei zvatino shuvira zvokufadzei zvoda kunamatsira nyika yeZimbabwe nyika yamadzibaba edu baba tinokutendai nekuda kwenyika yatino shuvira kuti mwari zvakanaka zvedenga zvionekwe mukati menyika tinamatsira mavhoti ari kuitika maelections ari kuita kuti pave nerunyararo tinamata nekutenda muzita raJesu amen
amen. Naivoyo munamato tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi chirongwa zvechitendero ari kukuonekai ndiPrasidi Jeremiah.
Aiwa tinotenda zvikuru Praxidis Jeremiah nechikwata cheChristlike Choir nekambo katinoshandisa pachirongwa chedu kanonzi Jesu isimba rangu. Iko zvino tochimboenda kuRussia uko kwanga kuchitambwa mutambo weWorld Cup pakati peFrance neCroatia. Pamutambo uyo France yarova iyo Croatia 4-2. Iko zvino tochienda kuna Marvelous Muhlanga Nyahuye achitaura nemwe mutsigiri wenhabvu vaFabien Mahembe.
Taona chikwata cheFrance chisumudza mukombe mushure mekugwedza zvibodzwa dina. Nyange zvayo Croatia yacho yatamba chaizvo chaizvo, asi France yaratidza experience ndiyo inoita kuti bhora rienderere mberi.
Vatambi vapi vakutambira izvinonwisa mvura pamutambo iwoyu wanhasi?
Pamutambo wanhasi uyu ndaona chikomana Pogba cheKumaManchester United nechikomana Mbappe vatamba zvonwisa mvura kuchikwata cheFrance, uyewo mukomanda Patrick atamba chaizvo kuchikwata cheCroatia.
Ndepapi patadzwa neCroatia semaonero enyu pazuva naFrance ichitora mukombe?
Mumutambo wenhabvuyu Croatia yakundikana pakushandisa mukana yavawana, uye haina kunyatsoenda kumberi kuti isvike kuti inoisa zvibodzwa kudefense yeFrance. Ndopandaona pavakundikana pamutambo webhora ranhasi uyu.
Ko iyo France zvii zvamungati vaita zvaizoita kuti vatore mukombe tichitarisa kutamba kwavanga vari kuita mumitambo yapfuura?
Ndaona kuti France yauya yakagadzirira mutambo weCroatia kunyanya pavakwanisa kukontena maminetsi ekutanga gumi, vakwanisa kuisa chikwata cheCroatia kuti chisakwanisa kuisa bhora. Ipapo ndopandanyanya vafarira, ndaona kuti vanga vaine technical discipline.
Imomo munyika zviri kutambirwa sei? Maona bhora iri muri kupi mimi?
Bhora iri taona tiri muguta reHarare pamusha weMebrain paliga sports bar. Ndopatanga tiri vanhu vari kufara vari kunatidzwa nekukunda kwaita chikwata cheFrance nekuti chakanyanya kuwanda vatema vamwe vanonzi vakabvaurezi kwenyika dzemumafrica.
Vanoongorora nhau dzemitambo vaFabien Mahembe vachitaura naMarvelous Muhlanga Nyahuye weStudio 7 vari muHarare. Mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi, Shabani 2 Dynamos 2 Capes United 0 Bulawayo Chiefs 0 Highlanders 1 Herentals 0. Sezo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misero inawo zvakare. Mutungamiri weMDCT uye vari kumirira mubatanidzo weMDC Alliance musarudzo yemutungamiri wenyika vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avakwanisi kurwisa uori. Zesin inoti ZANU-PF iri kushandisa midziyo yehurumende mukutsvaga rutsigiro, asi vapo mangwana veZANU-PF vanoti izvi ndezvemugodzi matsuro. France yosimudza mukombe we World Cup. Tashuka kumagumo echirongwa chedu chanasi anokoneka nemfaro ndini Blessing Zulu ndiri Washington DC. Ndokusiya mina ntunga milinkomo munaudze isindebele. Musakanga nouteerera chirongwa chedu na 6 mangwanani mangwana.
Soku isika tisenda baku VOA ndebele.